This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemuvhuro, chikunguru 18, 2016. Makateerera ku Studio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vari kutungamira urongwa hashtag this flag, Pastor Ivan Mawarire, vosangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa. Vagari vemuchinoi vanobatana nenhengo dzebato reMDCT mukuratidzira muguta iri panguva iyo zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvichiratidzirawo. Mutungamiri webato rinopikisa reZimbabwe People First, amai Joyce Mujuru, vanoti nyika inofanira kushamwaridzana nenyika dzose pasi rino kuitira kupedza matambudziko akatarisana nenyika munyaya dzezveupfumi uye munyaya dzezvematongerwo enyika. Chikwata cheHighlanders chotungamira makwikwi eKasolaga Premier Soccer League. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vari kutungamira urongwa hashtag this flag, Pastor Ivan Mawarire, vari muSouth Africa, umo vari kusangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi. Pastor Mawarire vanoti achisi chokwadi kuti vari kuda kutsvaga upoteri kunze kwenyika sezviri kutaurwa mune mamwe mapepanhau, vachiti vari muSouth Africa umo vane basa ravari kuita uye vari kutarisirwa kuenda kuAmerica munguva inotevera nebasa zvekare. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelous Muhlanganyawi weStudio 7 naPastor Mawarire.
Pari zvino ndiri muguta reJohannesburg munyika yeSouth Africa. Ndakafamba nebasa rangu randinozviitira. Pamusoro paizvozvo takabva tabatanidzirawo kusanganawo nevana veZimbabwe vanogara muno munyika yeSouth Africa, tichimbogurirana nekugoverana zviri kuitika kumusha uyezve kuti tinzwewo kuti vanofungei kuti toenda kupi nebasa ratiri kubata.
Pane vamwe vari kuti ivo pane zvamaita pari zvino zviri kuenda kupi? Chii chaizvo chamuri kuda kuona chichizoitika mune ramangwana?
Chatiri kuda kuona chekutanga regai nditi izvo chinhu chatoitika. Chiitiko ichi kubatana kwevana veZimbabwe panyaya yematambudziko atakatarisana nawo, asi kubatana kwacho nekuchitarisawo kuti zvino toindepi, tovaka Zimbabwe yakadii. Saka ndinoona sekuti izvo takatobudirira kare pakutanga nekubatana kwedu. Chisumuka tese, tichitaura tese nguva imwe chete.
Tinoonazve vamwe vanoti aiwa Pastor Ivan Mawarire, basa ravari kuita rakanaka chose, asi vanenge vari kuita umbimbi ndoga, havana vamwe vavari kushanda navo. Zvinofamba sei papapa?
Ndinoona sekuti izvo vana veZimbabwe ndinoona taane nguva yakareba tichitungamirirwa nemapato akasiyana siyana anenge ane vanhu vakawanda vanenge vachitungamirira kana kubata bata basa racho. Ini ndinoti izvo pabato ratinaro iri ndere munhu wese. Ndofunga ndiwo mutsauko uripo pane mapato agara achivakwa makore apfuura aya. Nyaya iripo ndeyekuti umwe neumwe mwana weZimbabwe ndiye mutungamiriri webato irori reThis Flag. Saka tinenge tichiti izvo pfungwa dzako semunhu iwewe dzinotodikanwa, dzinotoita. Kana kuti kwauri ikokoko chisumukawo, chitsvagawo chaungaite kuti ndobata nepapi kana kuti ndopa pfungwa ipi kudai taita chakati kuti zvifambire mberi. Saka hausi mbimbi ndoga tiri pamwe chete.
Pane vamwe vangada kuziva kuti dai mawana mukana imi saPastor Ivan Mawarire mungada here kutungamira iyo nyika yeZimbabwe?
Inini ndiri munhu waMwari. Zvematongerwo enyika hazvisi zvinhu zvandakafungira kana kuindira kuchikoro. Saka kwete, ini ndicharamba ndichingodii tichingosimudza inzwi redu tichingoti hurumende yapinda iyoyo tinenge tingori nayo tichivabvunzurudza.
Awo vanga wari Pastor Ivan Mawarire, vari parunare mu South Africa na Mavlas Mchanganyauye we Studio 7. Zvichia kadaro, nasi zvarwa zveZimbabwe zviri muSweden, zvaratidzira pamuzinda weZimbabwe uri munyika iyi. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe, zvakaratidzirawo muAmerica neZuro, zvimwe zvichiratidzira kunyika dzakaita seAustralia, Canada neScotland. Vagari vemuchinoi vakabatana nenhengo dzeMDCT inotungamirwa naMorgan Tsvangirai mukuratidzira kwakaitika muguta iri nemuswe mugovera. Mutori wedu nhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vamwe mabhizinisi nevanotengesa mumigwagwa vakambomira basa ravo apo vakapinda mukuratidzira uko kwakashamisa vakawanda muchinhoi muchiitiko chinonzi nevamwe chisati chamboitika kwenguva yakareba. Asi veruzhinji vakashinga vakabatana nenhengo dzeMDCT mukuratidzira vachiti zvinhu zvaoma munyika nekuda kwekusafambiswa zvakanaka kwenyaya dzezveupfumi nehurumende inotungamirirwa navaRobert Mugabe. Kunyange kuratidzira uku kwakambenge kwarambidzwa nemapurisa vachiti havana mapurisa akakwana, mutongi wedare muchinoi vatakawira Mugabe vakapa mutongo nechishanu wekuti kuratidzira kuenderere mberi sezvo iri kodzero yevanhu kuratidzira munyika. Amai konsili achinanzvavana vakambopambwa nenhengo dzevasori muna 2008 vakashungurudzwa pamwe nemurume wavo nevamwe kwemazuva makumi mashanu nemashanu vakapindawo mukuratidzira uku. Amai chinanzvavana vanoti munyika mune nzara yapfunya chisero nekuda kwekubiwa kwemari yezviwanikwa nevakuru muhurumende.
Vana veZimbabwe kwenguva yakareba vanga vakanyarara. Asi mukunyarara kwavo zviri kuti vanga vasingarwadziwe. Vana veZimbabwe vari kurwadziwa. Nyika haina kumira zvakanaka. Munyika mune nzara. Munyika mune hurombo. Chinonyanya kurwadza ndechekuti hurombo uhu haundewo kuzviitisa. Vana veZimbabwe vaifanira kugadzirwa industry. Vana veZimbabwe vangadai vari kuenda kubasa. Nhasi uno tiri kutengera vana maunderwear vari 25 to 30 years old. Asi nyore. Vana varwadziwa. Tine nzara munyika.
Mumwe wechidiki akati anoda kudanwa nezita rekuti Obei anoti vaMugabe vanofanirwa kusiya basa nekuti vakundikana kutungamirira nyika kuti ibve munzara. Obei anoti vaMugabe vatadza kupa mabasa anosvika 2.2 million avakavimbisa pavaitsvaga rutsigiro musarudzo dzemuna 2013. Obei anoti kushungurudzwa kwevanopikisa vaMugabe pamwe nehuori kwatekeshera munyika ndizvo zvapa kuti varatidzire.
Robert Mugabe nehurumende yake vanoba maresources yedu atakapuwa naNyadenga kunyanyanyanya ngoda tinonzi kuti 15 billion yakanyangarika nokuti iwo havasigona kuchengetedzera zvikoshwa zvedu. Imwe nyaya yatiri kuramba sevanhu vemuZimbabwe ndeyemaabductions ari kuenderera mberi. Itaidzamara wakasimudzai dzuri akakatira Robert Mugabe nehanichadi nezvako. Saka muteera kwakake kuri rusungwa hwekumbunyikidzwa nanhasi atizita aripi.
Madzimai akawanda akaratidzira vachirova mapoto ainge asina chinhu vachiti mucherechedzo wekuti hapana chekubika mudzimba dzavo. Amai Angelini Mapondera vanogara mumusha weruzhinji wechitambo. Amai Mapondera vanoti havana chekubikira vana vavo kumba.
Kuti mapoto tinawo mumba nemigoti nemvura asi hupfu hatina, vana vakarara nenzara. Saka chishuwo chekuti zvatakaona mapoto detaonawo hupfu, vana vadya sadza nyangwe poriji.
Mumwe wechidiki Lawrence Jinja uyo akapindira mukuratidzira anoti nhamo yekushaya mabasa ndiyo yamutuma kubatana nevamwe mukuratidzira uku. Jinja anoti vaMugabe vanofanirwa kuvapa mabasa sezvavakavimbisa.
President Mugabe ngave vanoda vanhu, ngave vanoita kuti isusu tigute munyika. Otherwise munhu ane nzara ane hasha, isusu hatigone kudzoreka kana Mugabe achitadza kuzadzikisa zvaakatiudza. Ticharamba tichingosimuka sevanhu tichirwadziwa tichinyunyuta kuti Mugabe wezi our 2.2 million jobs dzawakati promise.
Zvimwe zvezvinhu zvakapa kuti vanhu varatidzire zvinonzi zvinosanganisira kusawana mari dzemihoro dzevashandi vehurumende, huori hwatekeshera munyika, kuunzwa kwemari mabond notes pamwe nekutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Zvichakadaro, mutungamiri webato rinopikisa reZimbabwe People First, amai Joyce Mujuru, vanoti nyika inofanira kushamwaridzana nenyika dzose pasi rino kuitira kupedza matambudziko ari kusangana nawo munyaya dzezveupfumi uye munyaya dzezvematongerwo enyika. Mutori wedu wenhauloida Moyo anoti panyaya inotevera.
Amai Mujuru avo vaimbove mutevedzeri wemutungamiri wenyika uye ZANU PF vaRobert Mugabe vasati vadzingwa muhurumende nemuZANU PF nekuzoumba bato ravo vanoti hazvina maturo zviri kuitwa nehurumende zvekuti vanoshamwaridzana chete nyika dzekumabvazuva vachisiya dzimwe dzekumadokero dzinokwanisa kuvayamura. Amai Mujuru vakataura mashoko aya munhandare yeSakubva kunokwamutare nemusi wemugovera kumomho yevatsigiri vavo pamusangano wavo wekutanga mudunhu reManicaland kubva pavakaumba Zimbabwe People First.
Tichatarisa kwese mativi ese, toti chinonakira isu veZimbabwe panyika iyi ndechipi. Tinozviwana, kana tazviwana ndozvatinonangana nazvo. Kana pasina zvatinotsvaka, kuwadirei kushoropodza, unongosiya zvakadaro. Nokuti mumwe musi uchazowana pakunyuka chaunoda, unonyara kuzoti gogogoi futi. Saka imi muri kuti tine nzara baba. Tine nzara. Ko zvakati zvakafamba sei? Munopindura zvakanaka.
Amai Mujuru vanoti hurumende yeZANU PF inotungamirwa navamugabe haina hwaro hwakajeka maringe nekufambiswa nemazvo nyaya dzekurima. Vanoti varimi vazhinji vari kuyaura kunyange vainge vakarima zvakanaka nekuda kwekusabhadharwa mari dzavo nemapazi ehurumende avanenge vatengesera zvirimwa.
Vanhu vaneta vanorimirei? Ndikarima chikafu chacho ndoenda kunotengesa makore nemakore, hakuna mari inouya kubva kuGMB. Saka ndinorimirei? Iye zvino chibage chakamira kurimwa, kotoni yakamira kurimwa, vanorima fodya ichatomira zvekurimwa. Nokuti maitirwo azvo ese ari kuratidza kuti kwatiri kuenda uko kune jira dema, hakuna jira jena uko.
Mutungamiriri weZimbabwe People First akati makambani mazhinji emamutare aipa vazhinji mabasa ainge akavhara nekuda kwekusafambiswa zvakanaka kwemabasa neutungamiriri hwavamugabe. Vanoti panguva yavo vaisaona nezvemapazi ehurumende akaondomoka asi mamwe asinei nemamiriro ezvinhu pari zvino. Amai Mujuru vakakurudzira vamugabe kuti vasiye chigaro vadaidzire dzimwe sarudzo patsva sezvo varemerwa uye kukundikana kugadzirisa matambudziko akatarisana neZimbabwe. Vakati vamugabe chete ndivo vane mhindiro panyaya yekutsakatika kwakaita mangoda ekwachiyadzwa anokosha mabhiriyoni 15 emadhora sezvo vange vari ivo vari panyanga panguva yekusainirwa kwemakambani aya achera. Vakakurudzira kupedzwa kwehuori muhurumende uye kuti vakuru vose vanobatwa nemhosva iyi vatongwe zvine jekerere pasina zvekutarisa kuti apara mhosva ndiani. Amai Mujuru vakange vari kwamutare neutungamiriri hwebato ravo vazhinji vacho vaimbove makurukota ehurumende yeZANU PF vanosanganisira varugare Gumbo, vadidimas Mutasa, vadzikamai Mavhaire, ambassador John Shumba Mvundura nevamwewo. Ndakamirira Studio 7 mamutare, ndini Loida Moyo.
Panopera svondo rino bato remuAmerica reRepublican Party rinenge radoma zviri pamutemo shoroma vaDonald Trump semunhu achamirira bato iri musarudzo dzekutsvaga mutungamiri weAmerica dzichaitwa muna mbudzi gore rino. kutanga kwemusangano mukuru webato iri nasi kuCleveland mudunhu reOhio kurutarisirwa zvakanyanya uye kurikutarisa zvakanyanya nezvekugadzikana kwemukati menyika iyi pamwe nenyaya dzevanhu vari kupinda munyika iyi. Vanotarisirwa kutaura kumusangano uyu vanosanganisira vaimbova governor weTexas vaRick Perry, amai vane mwana akaurayiwa kuBenghazi kuLibya, vakawanda vanorwira kodzero dzevapoteri pamwe nemudzimai wavaTrump, amai Melania Trump. Mukutarisa nezvemisangano iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuCleveland kuri kuitirwa musangano uyu, Dr. Maxwell Shumba, vanovazve mutungamiri webato rinopikisa reZimbabwe First.
Misangano iri kuitwa iyi yavanoti maconvention inotidzidzisa zvakawanda zvikuru maererano nenzira dzatinoita misangano yedu kuZimbabwe. Convention yemaRepublicans iri kuitwa muCleveland svondo rino inosanganisa bato reRepublican Party necampaign yavaDonald Trump. Ichaitwa muFriday ichasanganisa bato reDemocratic Party necampaign yavaClinton. Zvinoreva izvi, zvinoreva kuti bato ndiro rine zvese zvine chekuita neideology nemafungiro. Ndo rinoita kuti mamembers ati isu tisu vebato iri. Mubato imomo ndo munobva maleaders. Saka tichitarisa svondo rino, hazvina kungotanga kuti vakungoita musangano uyu. Vakatanga vaita maprimary kwabva vakuru vanga vachibva mupati vachiti ini ndoda kuita president, ini ndoda kuita president. Vakakwikwidzana kukabuda akakunda.
Tiri kuona mafambisiro ari kuitwa misangano iyo kubvira mugadziriro kusvika yatanga saizvozvi kana kuti watanga wemaRepublican sezvaitika izvo. Imiwo munozviona sei?
Ndo zvatiri kukurudzira. Kana muchiona isusi kuziri First, tinokurudzira kuti tinge tichirespektana patinenge tichiita chigadziriro. Nokuti chinoita kuti pasaite kumhirizhonga nekuti vanhu vese vanoziva kuti chinangwa ndechei. MuRepublican Party vanhu vese vanoziva kuti ndo munobva munhu anoda kuita president. Hazvitomboita kana kuti imhosva kuti munhu anoti aindoda kuita president. Zvinotokurudzirwa anongonzi oda kuita president, chiita kakampeini yako. Kana iwe waita hwina kana kwaitwa maprimary iwe ukahwina party ichazokusapota. Ndo zvatiri kuita kuZim First, ndo template yatiri kushandisa kuZim First yatoda kuti vanhu vasarambe vachinetsana kuti noita 35 years tine mukuru one and ukauya mumwe munhu obva anzi anoda kuita anoda kubvisa president. President anofanira kubviswa nokuti anongorifanga netemu ilimited.
Avo vanga vari mutungamiri webato reZimbabwe First, Dr. Maxwell Shumba, vari parunare kuCleveland kuOhio vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7. Makateerera kunepfenyuro yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa mana emuKenya apomerwa mhosva yekuponda gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaWili Kimani, munhu wavaimirira vaJosephat Mwenda pamwe nemutyairi wemotokari yakavatakura mushure medare vaJoseph Muriri. Mutungamiri wesangano remagweta emuKenya reLaw Society of Kenya vaIsaac Okero vanoti sangano ravo riri kutevera zvakanyanya nyaya iyi, asi vanoziva havo kuti iyi imwe yenyaya dzakawanda dzine chekuita nekuurayiwa kwevanhu zviri kunze kwemutemo. Mutongi wedare remuBaltimore mudunhu reMaryland muAmerica awana mumwe mukuru mukuru wemapurisa anga achipomerwa mhosva ine chekuita nekufa kwemumwe murume wechitema aive muhusungwa Freddie Gray, uyo akashaya muna kubvumbiwa 2015 ari mumotokari yemapurisa. Nyaya yanga ichipomerwa mupurisa uyu Brian Rice yanga yakanangana nemubvunzo wekuti angadai akasunga Freddie Gray, uyo akatyoka musana nebhande rinodzivirira njodzi mumotokari. Sangano wema mazuva mashanu we International AIDS Conference watanga muDurban, South Africa nhasi. Musangano uyu uri kuzeya nyaya dzekudzivirira kupararira kwechirwere cheHIV AIDS. Dingindira remusangano uyu rakanangana nekupa vanhu kodzero dzekuwana mishonga kana vaine utachiwana weHIV AIDS. Mutedzeri wemutungamiri wenyika yeSouth Africa, Vasiriu Ramaphosa, ndivo vavhura musangano uyu zviri pamutemo. Vamwe vanyarikani vari pamusangano uyu vanosanganisira munyori mukuru weUnited Nations vaBan Ki-moon, vatungamiri venyika dzemuAfrica, muimbi Elton John uye nevanjiwa mambo kana kuti Prince Harry vekuBritain. Musangano uyu wakarongwa nesangano reInternational AIDS Society uye unonza pamwe chete nyanzvi dzinosvika zviuru gumi nenomwe kubva kunyika dzepasi rino. Nyanzvi idzi dzinenge dzichiisa misoro pamwe chete kuti dzibatsirane kurwisa denda iri iro rauraya vanhu vanodarika mamiriyoni makumi matatu mumakore makumi matatu nemashanu apfuura. Vari kutungamira Zimbabwe kumusangano uyu igurukota rinoona nezveutano Dr. David Parirenyatwa, ava vanoti Zimbabwe iri kuda kuvhara maburi ose angaite kuti vanhu vatsva vatapurirwe chirwere cheHIV AIDS. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kumusangano uyu zvinosanganisirawo vaDaniel Molokele, vanova mukuru wesangano reAIDS Accountability International, avo vanoti Zimbabwe ichabatsirikana zvikuru nekuva pamusangano uyu.
Vanhu vese pasi rese vari muno muDurban kuti vaongorore nyaya kuti tingaita sei kuti nyaya yemukondombera kuti tirwise kuti zvipere zvese kuti vanhu vararame.
Mashoko aya atsinirwawo naSachigaro wesangano reZimbabwe Network for Positive Women, amai Martha Tolana.
Wakakosha nekuti ndiwo musangano mukurusa we unoitwa unotariswa zveHIV, TB, malaria nezvimwe zvese zvakangodaro zvingangotenderera pane zvine chekuita neHIV. Zimbabwe inewo zvakawanda zvainazvo zvainenge ichida kupakuriranawo nevamwe. Saka kuti ire yakakosha nekuti ndipo pane vanhu vakawanda vanoshanda muHIV vanosanganisira vana chiremba, vanoongorora, vanoshanda nevanhu mudzimba uyezve vanoita vanogara munharaunda vachibatsirana nevamwe munharaunda kuita community work nevanoshanda muzvipatara vese vari kuno.
Sangano reUnited Nations rinoti rinoda kupedza mukondombera panosvika gore ra2030 uye panguva imwe cheteyo richiwanira vanhu mishonga. Asi United Nations inoti pachine mutambo sezvo pachine vanhu vanodarika mamiriyoni makumi matatu vari kurarama neutachiwana pasi rose vakawanda vari muAfrica. Vanhu vakawanda vanonziwo vari kutapurirwa chirwere ichi zvikuru kuNorth Africa nekuMiddle East uye kuRussia. KuRussia kunonzi nyaya iri kupa kuti chirwere chipararire kuramba kutambira nyaya dzechingochani. Asi vakawanda vanoita zvechingochani ava vanonzi vari kubatwa nechirwere ichi zvakanyanya. VaMolokele vanoti Zimbabwe inarawo dambudziko rekusada kupinza ngochani muzvirongwa zvayo zvekudzivirira chirwere ichi.
Muchirungu vanonzi masexual minorities they are drivers of the epidemic, saka they should be the center of the response. Saka tiri kutokumbira kuti Zimbabwe dai tichiongorora nyaya iyo.
Amai Tolana vanotendawo kuti kushaya mari kuri kupa kuti zvinhu zvikone n'anga murapwa achida pakudzivirira kupararira kwedenda iri.
Ndiri dambudziko rinenge riri pasi rose nekuti mari inenge iri kudzikira iri kuuya yekubatsira.
Kutapuriranwa kwechirwere muZimbabwe kwakadzikira kubva pazvikamu gumi kubva muzana kusvika pazvikamu gumi nezvishanu kubva muzana. Vanhu vanosvika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mana vari kurarama neutachiwana muZimbabwe. Iko zvino tochimbotarisa nhau dzemitambo. Highlanders ndiyo yave pamusoro pemakundano eCastle Premier Soccer League, apo zvimwe zvikwata zvasvika pakati pemakundano uye zvave kuenda kuzororo pakati pegore. Mutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Yanga iri svondo yekupemberera kwevanhu nekuzhamba zvekare kwevamwe, apo zvimwe zvikwata zvakasvika pakati nepakati pemakundano eCastle Premier Soccer League. Asi zvimwe zvasarira nemutambo mumwe chete kuti zvisvikewo pakati pamitambo yainakidza zvikuru. Kune veHighlanders Bosso, avo vachiine mutambo mumwe chete kuti vasvikewo pakati nepakati pemitambo yepagore, vakave nenguva yekufara mushure mekuenda pamusoro pemakundano aya vatamba mitambo gumi nemina vaine mapoints makumi matatu zvimwe chetezvo neFC Platinum iyo yatambawo mitambo gumi nemina uyezve iine mapoints makumi matatu asi Highlanders vari pamusoro nekuti vakanwisa zvibodzwa zvakawandirana. Izvi zvakauya zvekare zvine mutsindo mushure mekunge vakadambura chikwata chaitungamira cheCapes United 1-0 mubaba Field Stadium nezuro nechibodzwa chakabva kuna Bruce Kanga kwapera maminitsi makumi matanhatu nematatu. Murairidzi weHighlanders Errol Agbay anoti ari kushamisika nemanetero anga akaita Capes United sezvo muchikamu chechipiri vanga voita sevanhu vakanga vasina kugadzirira mutambo uyu zvakakwana. Mutambi weCapes United Leonard Tsipa akapiwa kadhi dzvuku mushure mekunge atunga nemusoro mutambi weHighlanders Peter Muduwa izvo zvazoita kuti makepe-kepe ipedze mutambo nevatambi gumi. Tsipa haasi kutamba apo zvikwata zviviri izvi zviri kusangana zvekare muNational Sports Stadium musi wa30 Chikunguru. Kukundwa kweCapes United uku kwasiya yave pachinhano chechitatu pasi zvekare FC Platinum iyo yakarova Blue City 1-0. Dynamos yapedza iri pachinhano chechishanu asi zvisina mutsindo mushure mekuita mangange muRufaro Stadium neZPC Kariba iyo yapedza iri pachinzvimbo chechishanu. Murairidzi wechikwata cheDynamos Lloyd Mutasa anoti achitarisa pavapedza vari vane tarisiro kuti vachapedza zvakanaka gore rino achitarisa kutambudzika kwavakaita gore richangotanga.
Kutanga kwatakaita zvanga zvakaoma zveshuwa asi nekufamba kwenguva takanga takuonawo kuti zvinhu zvedu zvinenge zvanga zvaakuendeka kusvika pari nhasi zvekuti tine tarisiro tichitarisira chinhano chechipiri.
Mutasa anoti vanga vasingade kunyadzisa kuti panguva ino vange vari pachinhano chegumi neshanu achiti iye ari kukumbira vatsigiri vechikwata chake kuti varambe vakasimba murubatsiro rwavo. Murairidzi weZPC Kariba Sande Chidzambwa anoti ari kufarawo zvekare nepavapedza vari achiti iye vatambi vavakatenga gore rapera varatidza chivimbo chakaiswa pavari achiti iye havasi kuda kunyadzisa mukupera kwegore. Mimwe mitambo yevhiki regumi neshanu yakapera seizvi: Harare City 1 Chicken Inn 1, Border Strikers 0 Haumine 1, Chapungu 2 Mutare City Rovers 0, Ngezi Platinum Stars 3 Triangle 1, Cholocho Pirates 3 Wange 0. Kwapera mitambo yepakati pegore zvikwata zvina zviri pamusoro-soro ndeizvi: Highlanders 30 points, FC Platinum 30 points, Capes United 29 points, Dynamos 25 points. Zvikwata zvina zviri pasi-pasi ndeizvi: Wange 18 points, Cholocho Pirates 11 points, Mutare City Rovers 10 points, Border Strikers 6 points. Totarisa mutambo wetennis. Chikwata chenyika cheDavis Cup chakoromoka kubva muEuro Africa Zone Group 2 kudzika kuEuro Africa Zone Group 3 mushure mekudamburwa 3-2 neGeorgia muMuzuri Tennis Club Tbilisi mumutambo wemazuva matatu uyo wakapera nezuro. Zimbabwe yaive yakatungamira 2-1 zvikwata izvi zvichienda muzuva regumisira asi ikarohwa mitambo miviri yaive yasara mushure mekunge Mark Finn naBenjamin Locke vakundikana. Izvi zvave kureva kuti Zimbabwe yave kuenda kuEuro Africa Zone Group 2 kune zvikwata zvisingagone zvakawanda zvacho zvemuAfrica. Mutambi mukuru wemuZimbabwe Takanyigarananga haana kukwanisa kunotamba kuGeorgia sezvo paive nemamwe makundano ayo aive akapinda kare kuUSA uko anogara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vateereri, musakanganwa kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na8:30 PM tiri kutarisa kuratidzira kuri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika nekunze. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, Doxia Emina, Chris Gande naMavelous Mhlanganya uye munhau dzechirungu.